This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gunyana 18 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pasipoti isisashande yakatorwa makumi mama kana maire makore akapera haibvumirwi, kunyanyisa madrivers license haabvumirwi. Vazhinji tinoona vachiuya vakabata madrivers license vonzidzokerai.
Sachigaro weZeki amairita makarau vanoti vagadzirira sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mangwana. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rocherechedza zuva rerunyararo pasi rose reInternational Peace Day nemuvhuro, richiunganidza vakashungurudzwa mirizhonga yezvematongerwo enyika mudunhu remasvingo. Tichakupai nhau dzemitambo yechibuku Super Cup nemakwikwi ekumhanya eWestgate Half Marathon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti Zeki amairita makarau vanoti sangano ravo ragadzirira kuita sarudzo dzemabai election dziri kuitwa kumbire kuEpworth nemarondera Central mangwana. Izvi zvinotevera kudzingwa mubato rezanu PF kwava David Butau vareka ukonde kumarondera Central navareka ukonde kumarondera Central. Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekutsigira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vakadzingwawo mubato. KuEpworth kuri kuitwa sarudzo mushure mekushaya kwava Amos Midzi vezanu PF. Vanhu vari kukurudzirwa neZeki kuti vaende nemapepa chaivo kuvhota, kwete zvitamba zvekutyaira kana madrivers license. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai makarau.
Ndinodaira kuti tasvika kwekupedzisera negadziriro dzedu zvasara zvazvishomanana. Avo vanovhotesa vedu vatinoti mapolling officers vava kuchifamba mangwana kuenda munzvimbo dzavo dzavanenge vachishandira, vachibva vatakura pavanoenda ipapo zvavanoshandisa zvingadai zvakaita semaballot boxes, maballot paper nezvimwe zvavanoshandisa pakuvhotesa vanhu. Patinozodokerwa nezuva mangwana, vese vanenge vamunzvimbo dzavo vakamirira kuti vanovhota vauye musi wemugovera kuseni na7 AM.
Idzo sarudzo dzakadai dzakaita sedzemabi elections dzakakosha zvakadii kusangano rakaita seZeki?
Sarudzo idzodzi dzakakosha nekuti tiri kudzishandisa serudzidzo rwekuti kuzotiona tosvika muna 2018 tinenge tadzidza zvakawanda sei zvii zvinotiri kuda kugadziriswa, zvii zvichiri kuda kuongororwa. Saka tiri kudzishandikwatiri dziri kutikoshera kuti tiri kuwana mukana wekuongorora maitrade atinoita basa, tichiramba tichingokwenenzvera maitrade atinoita basa kusvika tasvika 2018.
Tiri kunzwawo kuti pane chimwe chirongwa chamuri kuparura kumarondera uko marondera Central. Mungati jekesere kuti chinenge chichifamba sei?
Chirongwa chatiri kuparura kumarondera Central chirongwa chekunyoresa vavhoti tichivaisa muzvikwata zvidiki zvidiki, vese tichivapa yatinoti polling station yavo kuti imi vagari vemunharaunda ino polling station yenyu iri apo. Ava vanenge vari vanhu vashomanane vangaite mazana makumi masere kusvika muzviuru nemazana makumi mashanu.
Nguva zhinji tombonzwa mwana achiti yowe ndazoenda kunoti ndivhote asi ndikarambidzwa, kazhinji kacho zvozooneka kuti vanhu vacho vanenge vasina mapepa akakwana. Kana munhu achida kuenda kunovhota muri kukurudzira kuti auye nechii chaizvo?
Tinoramba tichingokurudzira vanovhota kuti huyai makabata magwaro anoratidza kuti ndiwe ani anobvumirwa. Aya magwaro angadai akaita sechitupa cherata kana cheplastic. Kana chiri chebepa, chinofanirwa kunge chine mufananidzo wemunhu iyeye, mufananidzo iwo wakanamirwa pachitupa ichocho chebepa. Kana passport ichiri kushanda, passport isisashande yakatorwa makumi mama kana maire makore akapera, haibvumirwi. Kunyanyisa madriver's license haabvumirwi. Vazhinji tinoona vachiuya vakabata madriver's license vonzidzokerai. Saka tinokurudzira veruzhinji kuti uyai nezvitupa zvenyu zverata kana kuti zvesimbi kana kuti zveplastic kana kuti mawaiting passes aine mifananidzo yenyu. Vane izvo zvisisanyatsooneka tinokurudzira kuti vadzokere kwavamudede vanopiwa zvitsva zvinonyatsoratidza kuti ndava nani vanenge vakazvibata.
Sachigaro weZEC Amairita Makarau vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZESNI rinoti zvinhu zviri kufambawo zvakanaka pari zvino. Mapato achakwikwidza kuEpworth anosanganisira ZANU-PF, Transform Zimbabwe neZAP. Kuchitiwo kumarondera kuchakwikwidza ZANU-PF, Transform Zimbabwe, Freedom Front neNCA. Uye kumbire kuchakwikwidza ZANU-PF, Transform Zimbabwe neNCA. Mtungamiri Nkomo weStudio 7 abata Programs Coordinator weZESNI amai Ellen Dingani.
Pari zvino tine vaenda vari kunoongorora sarudzo idzi veZimbabwe Election Support Network. Tine timu yaenda kumbire, tine imwe timu iri kumarondera neimwe timu zvakare inenge iri muno Harare kuEpworth. Variko vataura kuti vanhu vari kungoita business as usual semazuva ese. Uye vanhu vedu vaenda kunoakreditwa, vose vaakreditwa zvakanaka kuti tikwanise kuongorora sarudzo idzi. Tine zvitupa kana kuti mabhegi aye kuratidza kuti tiri maaccredited observer, zvafamba zvakanaka, hatina kuona any challenges kana matambudziko atasangana nawo. Saka titagadzirira kuti tisione sarudzo idzi mangwana zvakanaka seveZimbabwe Election Support Network.
Hapana kuvhundusirwa kwevavhoti kana mirishonga inombowonekwa kana paine sarudzo kudzimwe nzvimbo?
Pari zvino hapana zvatati tanzwa pamusoro pemhirishonga kana zvimwe zvinotadzisa vanhu kuvhota zvakasununguka. Asi kubva mangwana makuseni pachavhurwa mapolling stations tinenge tavepo. Tisiri kukwanisa hedu kuisa vanoongorora sarudzo pane each and every polling station nedambudziko remari. Nokuti zvino ma logistics akati wandei, vanonge vachida kutrainwa kubhadharirwa mari dzekuti vakwanise kuongorora sarudzo zvakadaro. Asi tinotipa chirungu random sample yekungosarudza nzvimbo dzakangotaramuka dzatinogona kunoona kuti zviri kufamba sei. Uye tichange tine motawo dzinenge dzichitendererawo dzichiona kuti kunzewo kuvanhu vari kufambawo zvakanaka vasingambunyikidzwe here kana kushishidzirwa. Saka ndingangoti mangwana ndopatenge tave neumbowo, nokuti vanhu vedu vanenge vakuongorora sarudzo idzi zvine udzamu. Asi pari zvino hapana zvatati tanzwa.
Amai Ellen Dingani ndiwo mutauriri weZESNI, vanga vari parunhare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai rinoti kushoropodzwa kwegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa negurukota rezvevakarwa hondo vaChris Mutsvangwa mucherechedzo wekuti muhurumende yeZANU-PF zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dande mutande renhau renewzimbabwe.com rinoti vaMutsvangwa vakashora vaChinamasa nekuedza kwavo kukwezva sangano reIMF kuti ridyidzane zvakare neZimbabwe, vachinzi vakati kuchina mamwe makurukota anofunga kuti vachena vari pamusoro. Sangano renhau iri rinoti zvakare vaMutsvangwa vakamboedza kukanda zvipanera muurongwa hwavaChinamasa uhu pamusangano wavaiita nenhume dzeIMF dzakanga dziri muZimbabwe mazuva mashoma apfuura. Asi vaChinamasa vanonzi vakaedza kudzora mumwe wavo vachimuyeuchidza kuti Zimbabwe ine zvikwereto zvakawanda zvaisiri kubhadhara. Tabata mutauriri weMDC Tiva Obet Gutu.
Isu sebato guru reMDC tinoona kuti kunetsana kuri kuita varume vaviri ava, Chris Mutsvangwa naPatrick Chinamasa, ndo zvinonzi muchirungu policy discord. zvatino gara tichitaura isose veMPC kuti mukatikati mezano PF mukabinet havato hwisisi kuti chavanofanira kunge vachiitira nyika ndechipi. Mumwe anoti ngatikonei left, mumwe oti bodozve ngatiendei right. Apa tinoona vanhu vaviri vanova maminista vakuru hatina kuti muchirungu masenior ministers vari kutukana zviri pachena. Vamutsvanga vachiti havatina masa vari kuda kukudza varungu vari kutaura nezvepro IMF strategy. Vachina masa vachitaurawo zvatinonge tiwirira nazvo kuti kwete kana une chikwereti une chikwereti. Zvikwereti ngazvibhadharwe. Saka patinoda kuti isusu zviri kutaurwa navachina masa ndo zvakanaka kuti chikwereti chiripo hachitizwi. Zvamutsvangwa izvi ndezvedzungu. Saka tinoti isu kana mukange mune best standing neIMF hapanazve vamwe vane mari vanozokuonai sevanhu vangatrustwa.
Tinonzwa kuti vamutsvangwa vari kupomerawo mhosva IMF kuti iri kuda kubvisa vamugabe pachigaro kuti vatsvangirai vapinde panyanga. Munoti
idzo ndodzonzi mhepo nokuti International Monetary Fund inoita nezvemari. Vamugabe ndo president weZimbabwe. Hurumende yavo ine chikwereti chikukutu kuIMF. Saka kana vamutsvanga vachitiwo IMF iri kuda kuti mugabe abve pachigaro paende vatsvangirai. Uko tingoti kurotomoka kwengurume mukuru. Hatingadei hedu kunyanya kupedza nguva nezviroto zvakadaro. Zviroto zviroto ngazviperere kuhope. IMF ingoripo kuti ipuhwe mari dzayo. Haina kumanikidza munhu kuti uya utore mari. Vamugabe nehurumende yavo vakaenda voga vachinokwereta. Ngavabhadhare zvikwereti.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare nestudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata vachina masa pamwe navamutsvangwa kuti tinzwe mumativi avo panyaya iyi. Sangano reHeal Zimbabwe Trust nemuvhuro riri kuita musangano wevakashungurudzwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vachibva mumatunhu emasvingo neManicaland senzira yekucherechedza zuva riri nyararo pasi rose reInternational Day of Peace. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa21 Gunyana gore roga roga. Vanoona nezvezvirongwa musangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Deva vanoti gore rino vafunga kusangana nevakashungurudzwa ava senzira yekuvayeuchidza kuti havana kuvakanganwa uye kuyeuchidzawo hurumende kuti irangarire vanhu vakashungurudzwa ava. Dingindira regore rino rinoti Partnerships for Peace, Dignity for All, kana kuti mubatanidzwa werunyararo runemekwedzo kune vose. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvare Dewa pamusoro penyaya iyi.
Musi wa21 September izuva rakaiswa aside kupemberera vakashungurudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika atinoti ma-victims of political violence. Saka isusu tinoda kusangana nevakashungurudzwa munzvimbo yemasvingo neManicaland vachibva munzvimbo dzakaita seZaka, Buyera, Chiredzi, Masvingo Rural, Chiri, Mwenezi neBuyera. Kuti ngatiuyei tisangane pamwe chete tingokurukura kuti chii chakaitika kwatiri, ndepapi patave, chii zvatawana kubva kuhurumende, pane zvezvatakakanganisirwa, pane vanhu vakarasikirwa nemasources of livelihood avo, pane vanhu vakaurayirwa varume nevakadzi vavo, ndepapi patasvika just kungoreflekta kuti pane zvese zvakaitika kwatiri kubvira muna 2000 kusvika izvezvi, ndezvipi zvatabhenefita kubva mugovernment munyaya dzatinoti transitional justice, kungoreflekta kuti upenyu hwavari kurarama hwakamira sei, zvii zvingaitwa kuti upenyu hwavo huve neshanduko kubva pavakashungurudzwa kusvika izvezvi.
Mune vehurumende here vamakakoka vachapinda musangano uyu tichiona kuti vazhinji vakashungurudzwa vanenge vachinongedza kuhurumende?
Tanga takainvita vanhu veorgan on national peace and reconciliation but havana kutipindura. But tiri kutarisira kuti vehuman rights commission vachange vachibata nezvo muzuva rakakosha kudai izvi.
Hakusi kuvhurawo maronda here kwamuri kuita nokuti kuti muti vanhu vatange zvakare kutaura zvakaitika kwavari dzimwe nguva mune mako wavhurisa maronda?
Kuti isusu seHeal Zimbabwe hatina kukanganwa zvakaitika kwavari. tinorangarira navo, tinoshungurudzika navo, tichingovimba kuti one day hurumende yedu ichakwanisa kuzovarangarira nekuvadzoseredza pachinzvimbo chavakanga vari izvo zvisati zvaitika kwavari.
Musangano uyu uri kuitirwa papi chaipo kumasvingo?
Nekuti chirongwa ichi chiri kuunganidza vanhu vakakanganisirwa. Hatizokwanisa kunyatsokudza ichi chiri kuitirwa papi, nekuti tinokwanisa futi kuzova expose kuti vauye vachiita sei vachivhiringidzwa. Asi chiri kuitirwa munzvimbo yemasvingo.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reHeal Zimbabwe Trust, Muzvare Stabile Dewa vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino zvinenge zvaita manyama amire nerongo mubato richangoumbwa rePeople's Democratic Party, pachityirwa kuti vakasarudzwa kuva mutevedzeri wemunyori mukuru webato iri vatongai matutu avasiri kuwirirana nezvimwe zviri kuitwa mubato vangangobuda mubato iri. Asi mutauriri webato vaJacob Mafume vanoti zvekuti vamatutu vabuda mubato ndezvemugotsi Matsuro. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata ivo vamatutu mbune kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi chiripo ndechekuti handisati ndabuda mubato rePDP. Asi chinogona kunge chakavhiringidza mafonere namapfungwa dzavanhu ndechekuti inini handina kunge ndakwanisa kuenda kuconventions yakaitwa nebato iri PDP. Baba nezvikonzero zvakati kuti zvana ndisingawirirani ne part of the leadership.
Ko chii chaizvo chamuri kuti muri kunetsana apa neutungamiri?
Handingi nyaya handingapinde zvangu madetails akawanda, but nyaya yatinza kuwirirana navamwe vedu vashoma vacho inyaya yekuti paprocess yavakaita yekutsvaga leadership yanga ine mibvunzo yakati wandei wandei. Saka yakanga ine vanhu vaifamba kuti vaifamba vachibvunza vanhu kuti munodani. Vaifambawo vachitaura kuti hano vamatutu vakasiya havasi part of us. Saka zvaipa mukana kuti kana vanhu voisa manominations avo vaisa manominations vana mareservations zvakadaro.
Asi mamboitawo hurukure here nevakuru vebato iri kusanganisa ivo vabiti?
Ndingati vabiti ndakazotaura navo nezuro vandifonera ndonga pano musangano wavaita ende vakabvunza kuti tikuuye here. Ndakakwanisa kuti kana tine unresolved issues handingangokwanisi kungouya ndongoti because zvisarangu anaunzwa kuti wakasarudzwa navanhu kuti utungamire, then ndongobva ndangoti ndaakuenda. Ini ndaibhiliva kuti panofanira kuita dialogue.
Mutevedzeri wemunyori mukuru webato rePeople's Democratic Party vatongai matutu vanga vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Mutumbi wegamba renyika Dr. Skanyison Lovu uri kurara muHarare nhasi pachigadzirirwa kuvigwa kwavo mangwana kumarinda eNational Heroes Acre. Dr. Lovu vakashaya nechipiri kuulawayo. Nhasi kwaitwa munamato kuchechi pamba pavo kusunning Hill muulawayo. Vakuru vehurumende nevezano PF kusanganisira vaObert Mpofu, amai Angeline Masuku, amai Eunice Sandi Moyo uye vaRichard Ndlovu vaendavo kunge vachibata pamwe nevamwe. Kunze kwezvematongerwo enyika, vaNdlovu vaizikanwa zvikuru nekusimbisa nyaya yedzidzo. Mukuziya nezverufu rwaNdlovu, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou.
Tinorwadziwa norufu rwaNdlovu. Chokutanga ndingati vaNdlovu vanobva kumberengwa seni. Tese takangodzidzawo tikaratwa pamunene. Saka ini ndine soft spot navo nokuti tinobva kumusha kumwe chete. ZvekuBulawayo vakazoendawo havo kuBulawayo. Asi tinochema zvikuru nekuti vaNdlovu vane zvavakaita zvikuru kwazvo kueducation. Vakakwanisa kuita minister mueducation, vakaintroducawo yainzi Zideko, iyo ine vanhu vakadzidzawo muzideko Bulawayo, Gweru, Harare, kwaMutare nemasvingo. Saka kwatiri tinoona sokuti vaNdlovu vakaendesera mberi dzidzo yeZimbabwe.
Mungati here nezvamuri kutaura zvakakodzera kuti vaitwe gamba renyika sezvavakaitwa izvo?
Pau gamba renyika ndinoona sokuti hapana mubvunzo apa pakuti vandovhu igamba renyika. Tichitarisa history yavo ichibva kuzapo vachitraina maliberation fighters, tichiona rudende rwavamwe vanhu vari paHirozeka vasina zvavakaita izvi, ndinofunga kuti vandovhu igamba risina mubvunzo.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, vatakawafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mumwe murairidzi mukuru wechikoro chemutare Boys High vaMatthew Kamushinda Tondoya avakashaya nemusi wechipiri svondo rino vavigwa nhasi kumakuva eIOVL. VaTondoya avakashaya vari kuhope vangava vane makore makumi mashanu nematanhatu ekuberekwa. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mazana nemazana evanhu nhasi ange ari muchechi Roman Catholic Cathedral muguta vachizoonekana kekupedzisira nemushakabvu Tondoya, uyo ange ane mukurumbira zvikuru munyaya dzedzidzo mudunhu reManicaland. VaTondoya avo vakashanda pazvikoro zvinosanganisira St Dominic's Mamutare, St Patrick's Nyanyadzi, St Augustine's Penhalonga, Gunde Secondary kudorowa, Madzimbawe Secondary School, Dangamvura Secondary School uye Mutare Boys High School, vasiya mudzimai Masilini nevana vatatu Robert, Ruben naVenam. VaTondoya vakadzidza paSenga Primary School, vakazoenda kuGukomere High School, vakazoita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity yeZimbabwe uye nepaMidland State University. Mudzimai wemushakabvu wamai Maslin Tondoya vanoti vakasurukirwa zvikuru nekushaya kwemurume wavo munguva pfupi, asi vanonzwa kuyevenutswa nekuda kwekuti vasiyiwa pasina akatsamwira kana kuti ane chigombo nemumwe. Ambuya vasha vemushakabvu amai Enzengeni vanoti mhuri yavo yarasikirwa nemukwasha aiziva kubata veukama nenzira inotarisirwa pachivanhu, uye ange ane rudo asina zvakare rusaruro. Mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland kana kuti Provincial Education Director vaEdward Shumba vanoti kushaya kwavaTondoya kwaitika apo vange vari kusadharara kuti chikoro ichi chidzokere pachange chiri chepamusoro-soro munyaya dzedzidzo uye mune zvemitambo yakasiyana-siyana. VaShumba vanoti vendera siwa nekushaya kwavaTondoya richanetsa kuvhara.
Vakadakuva pachikoro chavo, tinodavira kuti vacho varipo paItare Boys, vanodavira kuti landscape yese yanga yachinja.
Kurukota rinomirira nezvedunhu reManicaland muzvare Mandichimene vachitaura pamomo yevanhu vange vachionekana nemushakabvu vatiwo kushaya kwavaTondoya kwabata mwoyo yevazhinji uye kutsvaka anotevera matsimba avo kuchanetsa. Mumwe wevana vakapfuura nemumaoko avaTondoya ari mudzidzi paSt Patrick's Mission kuNyanyadzi, uyo ave zvakare mumiriri wedunhu remuchakavanhu mudare reparamende vaProsper Museyami, vanoti mushakabvu anga ari munhu aidzidzisa vana vechikoro kuti vange vakazara mune zvese kubva munjere dzekugona muchikoro mutsika dzakanaka pamwe chete nekushambidzika nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 Mamutare.
Vamiriri vedzimwe nyika, masangano ekunze akaita seEuropean Union International Monetary Fund pamwe nevakuru vakuru muhurumende nhasi vabatana nevechidiki pazviratidzwa apo nyika dzinodarika makumi maviri dzanga dzichiratidza nekutsanangura mikana yedzidzo nemabhizimusi inowanikwa nevechidiki munyika idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Pazviratidzwa izvi paitwawo nhaurirano pamusoro pezvingaitwe nehurumende nemasangano ekunze pakuvandudza kana kuwedzera mikana yevechidiki munyaya dzemabhizimisi pamwe nekuti vawane mabasa. Vamwe vataura panhaurirano idzi vanosanganisira vamiriri veEuropean Union, International Monetary Fund Britain neweDemocratic Republic of Congo muZimbabwe nevamwe avo vati zvakakosha kuti hurumende ipe mukana kune vechidiki muzvirongwa zvayo sezvo remangwana riri mavari. Nyanzvimunyaya dzeupfumi vaAshok Chakravarti vati pari zvino remangwana revechidiki harina kumira zvakanaka sezvo vasina mabasa uye hurumende isiri kuvapinza muzvirongwa zvayo. Mumwe wechidiki wemuHarare Danford Ngadziore ati anowirira nemashoko avaChakravarti.
Andori mashoko avataura mashoko akajeka ende mashoko anotopa challenge kuhurumende yeZimbabwe because as it stands mamirira akaita economy yedu nemachezi mapolisi anongochinjwa even anotaura mapolisi enyika angotaura kana parufu chaipo oro parari.
Blessing Makovera uyo anodzidza pane chimwe chikoro muHarare anoti adzidza zvakawanda pazviratidzwa zvanhasi.
Zuva iri ranga rakanaka zvisingaiti, ranga richidzidzisa zvikuru sei kune isu vana vechikoro. Takwanisa kuwanawo maopportunities ekuti tiwane mascholarships ekuti tiwane chidzidza kunzvimbo dziri kure nesu kune macountries ari abroad.
Shamaria Blessing Hillary anotiwo ave neruzivo rwekuti anoita sei kana achida kunodzidza kunze kwenyika.
Inini ndadzidza zvakawanda pano uyezve ndakwanisa kuziva nedzimwe nyika dzandisanga ndanyatsingazivi kuti dzinovapo pano panyika dzandokwanisa kuenda ndichidzidza ikoko.
Mumwe wevakaronga zviratidzwa zvanhasi vameshe Gondo vati zviratidzwa izvi zvinonzi Space zvichange zvavikiitwa gore rega rega uye chinangwa chazvo kupa mikana kune vechidiki munyaya dzedzidzo nemabhizimisi.
Space zvakare isingotarisa budiriro nechidiki, rutarisa budiriro yenyika. Tine machallenges atinawo munyika asi tinoda kuti tigare pasi tione kuti tingabatsirana sei.
Nyika dzakawanda kubva kumativi mana enyika kusanganisira America, Britain, Japan, France neIndonesia dzange dziri pazviratidzwa izvi. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwenyaya dzeupfumi vechidiki vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mukupera kwazvita 2013, mauto enyika yeEgypt akapinda nechisimba mune imwe hotera yaigara vatori venhau vatatu venepfenyuro iri kuQatar yeAl Jazeera. Vatori venhau ava vatatu vanoti chizvarwa chekuAustralia vaPeter Grist, chizvarwa chekuCanada Mohamed Fahmy nechizvarwa cheEgypt Baha Mohamed vakasungwa vakapomerwa mhosva yekutepfenyura manyepo akanangana kusvibisa kudzivirirwa kweEgypt, kushanda vasina maresinesi uye kutsigira bato revaive mutungamiri wenyika iyi vakabviswa pachigaro vaMohamed Morsi reMuslim Brotherhood, sangano rinoonekwa nehurumende yeEgypt seremagandanga. Asi hurumende yeAmerica inoti inoshushikana zvikuru nemutongo wakapiwa nedare remuEgypt kuvatore venhau vatatu ava avakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu. Inoti mukuwana vatatu ava vaine mhosva, hurumende yeEgypt yaratidza kuti vatori venhau vanogona kusungwa nekukandwa mujeri nyangwe vachiita basa ravo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kangano chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tiri kutaura nezvekuvigwa kwegamba renyika Dr. Skanyiso Ndlovu avari kutarisirwa kuradzikwa kumagamba emarinda mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro weZeki Amairita Makarau vanoti vagadzirira sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mangwana. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinocherechedza zuva rerunyararo pasi rose reInternational Peace Day nemuvhuro richiunganidza vakashungurudzwa mirizhonga yezvematongerwo enyika mudunhu remasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.